Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera anasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Susu sevisit tiri kuti uya prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamarkets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo.
Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanziro munyika yose.
Tiri kuti isu MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende.
Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanziro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vanonzi vapona kubva kuchirwere ichi vava vapfumbamwe. Hurumende inoti kusvika nezuro yainge yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana. Izvi zvinotaura kuti yange yaongorora vanhu vanoita 9594. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vapfuura mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 3,900,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 271,000. Masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa nemabhizimusi madiki ari kushushikana kuti makanzuru ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemitemo, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Amai Lorraine Sivanda vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuru hazvina kunaka. Amai Sivanda vanoti gwara rakanaka nderekuti hurumende nemakanzuru vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashandisei pasina kuputsirana zvivakwa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasami Wadzai vauza Studio 7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu sevisit tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamarkets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo sebato.
Vawadzai vativo vanotarisira kuti vemakanzuro nevehurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avari kuita misika.
tinokurudzira authorities kuti awedzere speed yokuvaka nayo zvavari kuita. Tirikuona pane basa rikuitwa kuna Nampedza Nhamo, tirikuona pane basa rikuitwa kune mamwe maguta, asi hatisi kufara nechinono chiri kuitika. Ngavawedzere vataridze kuchimbidza nokuti zvinhu zvinofanirwa kupera, kuitira kuti panopera lockdown vanhu vanenge vane pekutengesera pakajeka pakachena.
Mwedzi wapfuura dare repamusoro rakatambira chikumbiro chevagari vekuchitungwidza neEpworth chekuti vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu vakati makanzuru anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye makanzuru aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vachuru vakati dare repamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo, nekudaro makanzuru anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Asi isu tiri kumira nedanho ratakabva naro kwaiko tirekuti madimolitions anofanira kumiswa. Ndo danho ratiri kumira naro ndo ratiri kufamba naro. Chikumbiro chedu sevagari ndechekuti dai government yaongororawo mararamiro ari kuita vagari vechitungwiza. Hatina makambani ekuti vanhu vanoshanda vanoshandira vari. Isusu tinorarama nekutengesa muidzo nzvimbo dziri kunzi dzipwanywe idzi.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muchitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupazwa kwemisika yavo.
Chikumbiro chedu ndechekuti dai government yatinzwawo yationawo yatibatsirawo nechikafu, nekuti vanhu vatambura vanhu vari kufa nenzara. Vashoma vazhinji vachiri kukwanisa kuwana chikafu chinokwana kuti mamiyo maviri pazuva. Saka ndo chikumbiro chedu kugovernment dai vamunangagwa vatibatsirawo vaongororo mararamiro atiri kuita muchitungwiza.
Gweta reChitrust Dr. Tarisai Mutangi vaudza Studio 7 kuti chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuru avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera achitevedza mutemo. Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuru inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake, kwete kuita zvekumupwanyira. Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanisi kuenda kumusika, nekudaro makanzuru anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvekare. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuru yavo iri kugadzirawo nzvimbo dzekutengesera dzakachena.
Misika tisi kugadzira, asi yose yanga isiri pamutemo iri kubviswa zvayo kuti pange pachigadzirwa zvakanaka, vanhu vazenge vachishandira pane utano, pane mvura, pane migwagwa uye panouya vanhu.
Pari zvino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Dare repamusoro rambomisa gurukotaro zvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukotaro zvemari vamutuli Ncube kupa MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe mari pasi pemutemo unobata mari dzinopiwa mapato ari muparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Munangati Manongwa nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navancuve kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndichobato riri pamutemo mari inopihwa mapato anenge akamirirwa muparamende pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato kana kuti Political Parties Finance Act. Bato reMDC riri kufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora ari maRTGS. Vari kuziva zviri kuitika vanoti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare Kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navachamisa vaLuke Tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Tirikuti isu seMDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende. Kesare zvakesare. Saka isinozva kuti maMPS ari muparamende akaenda kuparamende achisponswa neparty inonzi MDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo. Ukaenda kumaresolutions atakaita standing committee akaverengwa navice chairman naHonorable Job Skala neZuro. Takataura isu kuti tichaita masteps esari necessary kutera zvinhu zvese magains estruggle. Ine magains estruggle ndomasitsa atakawana nezvese zvinoita akuru from masitsa atakawana seMDC Alliance. So kesare zvakesare. Mari iyoyo ndedu. Chatinoziva isi ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaagone kunobhadhara chegumi chake kuAFM.
Asi vaMorgan Komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo.
Sevanhu vanobeliva in the rule of law hatidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu tutonga kutuka makoti. Tondera apa pakabuda Supreme Court judgment pane vanhu vakanzika vachituka makort kuti makort ari captured, court ya Zimbabwe iri captured. Zvasingazivi kuti konhasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distributwe kuma political funds mapart yedu. Court yabva here pakukepishwa. Kana ikakepishwa, why are we now celebrating? Because ndiriona vanhu vari kucelebrate vachifara vachitaura ivo kuti judgment yakanaka. But judgment yakanaka zvichokwadi. Tine gamuchira, tine respecta. Iri kuti kana pane anoda kuoposa provisional order iyo yapiwa ngaaopose. Kana pane ane chichemo ngaauye ataure. Saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinooposa, tinouya kuzooposa kuti aiwa iyi mari yamamisa haitipei nekuti tisu varidzi ivo musangano.
Asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupihwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo.
Hazviiti chikoro chinonzi Mandedza achigone kudzinga mwana anodzidza kuGoromonzi. Goromonzi High School haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe misheni kudomboshaka kumusha kwangu. Saka chatinoziva ndecho kuti maMP aya ndeMDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita riko maMPs wayo.
Asi vaKomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo.
So MDC you know trade as MDC tipa maelection. Ndiyo ina maMP akawandisa ari muParliament iko zvino. Vave kwaNcuve vaitrade as MDC Green vane almost I think in around 4. Then PDP ya beat in around 4 as well. Vamwevesa vaka winner vari under the ticket re MDCT vachibva ku MDC yavatsvangirai. Saka it's the argument iri very clear. Mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri paipapo.
Vaziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti vanogona kuisawo mapepa avo kudare mukati memazuva 10 kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvaturwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makakatanwa pakati pebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamusoro pemutongo wedare repamusoro-soro wekuti MDC idzokere payaive muna 2014 ave kuonekwa nevamwe muMDC seari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF kuitira kuti riparadze bato guru rinopikisa iri. Asi veZANU PF vanoti bato reMDC yavachamisa rinofanirwa kudzidza zvakakoshera kutevedzera bumbiro remutemo yaro pamwe nenyika, rotambira zvakabuda mudare repamusoro-soro iri, ropa matomo kuna muzvare Kupe kuti zvinhu zviende mberi kwete kupuma vamwe huroyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veMDC inotungamirwa navachamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Pamwe nasachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America zvakare vaRegis Charumbira. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Sevana veMDC tukutaura kuti taneta neufirifiri weZANU PF hatichada. Ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti ZANU-PF inoramba ichitonga here, ichitonga nyika inenge isina parliament. Isusu okuno tichamira chaizvozvo semweya yetsvina kuudza nyika yese kuti Munangagwa ari kutonga nyika isina parliament, isina vamwe vanhu vanofanira kunge varimo. Tione kuti zvinosvika kupi zvavari kuita izvozvo.
Vacharumbira, hanzi navadzokora ZANU-PF inogona kushaya basa nekuti iri kutonga nyika isina parliament nekubuda kunenge kwaita veopposition uku. Munoti
handi munorangarira papa yamanje manje MDC pavakatiraya kuprotesta vakanzi kana vaprotesta vachapui mari nokuti havasi kusevenza. Saka kana munhu ari MP akaprotesta kuti kubasa handindi unonyimwa pei? Zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudi izvi handifungi kuti kuZANU-PF is a problem really. Then mati imimi parliament yavhugwa yavhurigwei nguva yecovid handiti. But payavhugwa maMP aenda ndeapi? Kana AMDC Alliance aenda ikoko, then there's a problem yatakuona ndeyekuti muZimbabwe iproblem yeMDC Alliance. MDC Alliance imba yayo is not in order. And why am I saying that? Ndizvokuti ivo vanoti kana
vanomabvunza mbvunzo tiregai tipindure. Tiri vanhu vanoteerera mutemo. Kana zvitashevedzwa kuparamendi kunzi uyai kuparamendi nemukuru weparamendi tinoenda, nekuti tanditozviziva kare kuti kana paramendi isiri kugara haifanira kugara iri hanging, inotofanira kutoudza vanhu kuti taakuwedzera. Saka ndozvatanga tichifunga kuti ndozviri kutyoitika. Tiri kuona pakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namuonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe. Ndohutikunya nguo wacho hwatiri kutaura ihoyo. Ndo panobva paonekwa kuti ruoko rweZANU ruripo pamhirizhonga iri kuitika muMDC. Hatii taakutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri. ZANU-PF yatodeclare hondo. Saka nairi hondo mukoma, kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso, ukandituka ndokutukawo, ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera. Saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi vanhu
veZANU. Vacharumbira, vacharumbira, ndiise mubvunzo kwamurika. Parliament ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira, MDC Alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza 2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muParliament kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana?
MDC Alliance payakaenda kuCongress yakataura iyo kuti this is the 50th Congress. Vanhu ava kana vachiti vakaenda kuCongress vari kuti Congress is number 5. Toda kuvabvunza kuti Alliance yakatanga rini pati Alliance? Ndopa neproblem yandiri kutaura kuti MDC Alliance iri very disorganized. Kana vanga vari vanhu vari organized ka even Chamisa handiti why dei asingatauri kuti i-50th Congress? Handiti ndo pakatangira nyaya. Saka vari kudi vanhu vari kuzvisunga negavi, handiti vari kuzvisungirira. I-50th Congress vaakukaunda bheki kuna 2004 yanga iri MDCT yatangirai. Ndo yanga ichifanira kuti igare 50th Congress yakazonzi nana Chamisa MDC Alliance ndo yava Congress yacho yenumber 5. Saka ipapa pandati mukoma wangu anditaurire kuti imimi Congress yamakaita kugweri iyai makaita muri MDCT here kana muri Alliance? Kana mamuri Alliance makajamba kubva kunumber 1, 2, 3, 4 maCongress makamaitira ku imimi ndimine problem because zvinhu zvenyu hazvina order.
Regai tipe mukana vadzokora, vadzokora, pindurai mbvunzo.
Vadzokora, vadzokora, muchitaura kasi muri kuvhiringidza zvinhu imimi
kwemvira. Musade kutodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi yamuri kuita zvekuudzwa. Tokutaurirai isusu varidzi vayo, asi ndakatikutaurirai kuti imimi Toko ZANU-PF ari kunzi ndipresident, akaenda kuCongress akaita president weMDCT. Koti yenyu yeZANU-PF ikamuti ndiacting president weMDCT. Makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita president kumapati maviri?
Aiwa, ndozvanati muri kuzvisungirira muchizviconfusa ikoko kupati kwenyiko. Imi timbobudisai ZANU-PF mazviri todzokera pakafa vatsangirai. Makadii kugara Congress kuti
muitaurirai kuti hatiende kuCongress kana zvaitika zvakaitika paya? National Council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya.
Zvazvadai izvi vacharumbira, munotarisira here kuti kuchaitwa by-election?
By-election yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa hasichatodzokeri kwazvabvakana. Kwakutodzokera futi kuelection. Ende kuelection kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvatobva neZANU-PF nokuti ZANU-PF iri kushanda.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu renorth America varegis Charumbira vachitaura vari parunhare muEdmonton kuCanada. Manzwo zvakare kubva kuna sachigaro veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuNorth Dakota muAmerica. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Murisei, Sister Marvelous.
Ini ndoitwa Precious Chiuswa, ndiri kutaura ndiri kuno kuFernagem, South Africa, Gauteng. Ndoda kungotaura hangu ndichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti I think it's high time yekuti iko vange vachitaudzana nehurumende yeMadagascar kuti inge ichivapawo drug ravari kushandisa ikoko. Nekuda kwokuti iko ndiri kunzwa kuti nyika zhinji dzemuAfrica now dzauda ku dzakutora serious that drug kuti vange vachiheupa zvizvarwa zveminyika dzavo. Saka even including South Africa ndakaunzwa kuchinzi uko vari kutadzanawo neMadagascar kuti vawanisewo drug iroro. Tichikonsidha isusu kuti iko ukada kutarisa namba yevanhu vakabatwa nechirwere ichocho kuMadagascar hanzi 100 and something, I think 130 or something, and see very sure nokuti handina kucheka nhasi kuti zvakamira sei. Ende ukada kutarisa panhamba iyoyo almost kuma100 vahanzi vakarecover from corona and hapana atafa panhamba iyoyo. So that tells us something kuti drug riri kubatsira vanhu kuMadagascar.
Makadiko mese mese, inini pana kundoitwa Nesbet Munjanja, ndiri kumaputo pari zvino, tirimo mulockdown manje. Nzara mazuva achina awandisa, saka tiri kumbobatsirwa naEmpas kuti tiende kumba. Vati so far from Monday, totarisira kubva Monday zvichienda mberi togona kupinda munzira kuenda kumba, asi hurumende haina mari, saka tichashandisa mari dzedu dzemabhazi kuti vatitakure kuenda kuZimbabwe. Ndo chimiro yatinacho kuno patende.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kanzuri yeguta reHarare inoti nhandare dzerufaro neGwanzura dzinofanirwa kunge dzapera kugadziriswa mwedzi unouya kuitira kuti dzikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iyo iri kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeguta iri vaMichael Chideme vati vave kuwedzera vashandi vari kugadzirisa nhandare yerufaro neGwanzura kuitira kuti nhandare idzi dzipere kugadziriswa mitambo yenhabvu isati yatanga. Vachideme vati vaive vadzikisa zvakanyanya vashandi vaita basa iri vachitevera zvaive zvatarwa nehurumende nenyaya yekutya kupararira kwecoronavirus utachiona hunokonzera COVID-19. Asi Vachideme vati kurerutswa kwakaitwa mimwe yemitemo yekuvharwa kwenyika kwavapa mukana wekuwedzera vashandi vari kuita basa rakakosha iri. Nhandare dzerufaro neGwanzura pamwe neNational Sports Stadium muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Asi gadziriso yeNational Sports Stadium inonzi yafamba zvinodakadza. Gurukuro rezvemitambo muzvare Kest Coventry vanoti kwasara zvikamu 30 kubva muzana kuti basa rekugadzirisa nhandare iyi ripere. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vati rufaro inofanira kupera kugadziriswa paine nguva kuti vasazoshandisa nhandare dzevamwe semusha wavo.
Arifano City Diamond ndofano ndogadzirwa nekurumbidza because isusu masupporta eDynamos atina mari dzekuti game rakazotambirwa kunze kweHarare ati afford kuti tikwanise kuenda kuno kutino supporta osaka yakatambirwa mufaro masupporters mazhinji tiri muno muHarare tinokwanisa kuparapara kuti tito supporta tiripo murufaro imomo.
Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yatara kuti mitambo yenhabvu inofarira kutanga muna Nyamavhuvhu kana Gunyana ndokunge kana chirwere cheCOVID-19 chadzikira. Mutevere wemutambo uyu vaMatipa Masauso vati zvinofadza kuti ZIFA iruda kuti mitambo yemuno itange nekupera panguva imwe chete nemitambo yenhabvu yekune dzimwe nyika.
That's the best way to go. We have to do not force out igadzire magrounds edu for drainage system. And zvinobatsirawo kuti fambewo nemaundi dzimwe nyika. Like South Africa, they do it. Vanotamba August to May, saka tofanira kuita the same thing. Tofambewo neinternational.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti semaonero avo nhabvu yemwaka uno ichange yakabaka moto apo paichatanga.
Gare gorineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabuilda Rakini Nadolo kufrandi yaizati yange isina vanhu vaigowesa yaita busy nemadraws woita seHarare City yakatora part of my experience player Cape United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha naDeliver Mukamba ikakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum I mean saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegorineri.
Asi mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesela vati mitambo iyi ichakwanisa kuenderera mberi chete kana vachinge vatenderwa kuita izvi nehurumende. Pari zvino nhabvu nemimwe mitambo kuredzwa kwemimhanzi munzvimbo dzekutandarira pamwe nemafaro emabhawa zvakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavhairas. Utachiona unokonzera chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri 34 uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuru munyika yose. Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Chokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzegwanzura nerufaro mwedzi unouya usati wapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuNkwezi 2020 ngiphakisile Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9 kuthi emhlabeni jikelele asebefunyene bele-COVID-19 besedlula izigidi ezintathu 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law.
Omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa ihayikhodi yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidliswa.
Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengiqayisa ke elami iqembu kuthiwa yi-Samu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonektha nalathi obabe funa ukuyenza into zemtshado obenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Samu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9 abasebehlolwe ukuba baligciwane lobahashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735 kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafunyelwe belegciwane kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,932,623 kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 271,017 kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe beligciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,074 kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze omanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho kusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uZulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakhansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF umnumzana Mavelas Khumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakhansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokho kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonisha abantu abazisebenzayo iloba ngase kungenele imithetho ndaba emkhulu ukuthi abantu abahlonishwe bengahlukunyezwa akulo kulandelayo kutshengisa ke kunokho ukuthi akula muntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthetho ndaba esikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye sakamuzi seHarare umnumzana Charles Noni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi ikhansili ayinyeke yakwenza lokhu yodwa nje ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court okutshengisayo sibili ukuthi hhayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende lapho esingathi ngama-higher offices e-government okutshengisayo ukuthi hhayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo Zulu njalo lokuzwela uZulu ukuthi uZulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chideme uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uZulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move
kutaza abantu ukuba bakhuphe izakho ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili ame ukudiliza indawo zokuthengisela ezisetshidungwizale eBoth. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald esilo ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsho lwentuthuko yezabelo sithi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Umthethwandaba we-High Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha i-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyizikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye ku-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. I-MDC Alliance yiyo ekwezela udaba lolu emthethwandaba ngoba uMakhuphe esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo se-Supreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai hatshi uChamisa. Kodwa umahluli we-High Court umnumzana Nangati Kanumanongwa unqume evumelana le-MDC Alliance namhlanje. UManongwa uphe umphathintambo wezemali lo wezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla amalunga ephalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalunga edalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kule viki uxotshise amanye awo kuleli dali. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isinqumo lesi sihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke kucace kahle ukuthi kambe isinqumo se Supreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili. Ikakhulu kulona lolu daba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela labavela kuMDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai. Kukhona abavela kuMDC, abavela kuPDP, abavela kwezinye inhlanganiso. So imali nxa iphuma, iphuma isiya kubo bonke laba bantu. Angizange ngezwa umama uKhuphe esithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe. Ngakho ke kuyahlupha ke lapha imali nxa ususuka yonke uyisa kuye kanti kulabanye vele ababekade bengelayi. Lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuye phambili izinto zime ngendlela efaneleyo. Lithuba elihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo se Supreme Court sibopha okungakanani iMDC Alliance. Nxa sibopha iMDC Alliance sibopha luphi uhlangothi lweMDC Alliance. Yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance. Kodwa nje uma liqondiswe kibo bonke kunzima ukuthi besisiwa kumama uThokozani Khuphe kwabanye yafika njani.
Umphathi ntambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqomo lesi?
Ngicabanga ukuthi bazaphikisa bazathi bona Supreme Court iyathi umama uThokozani Khuphe senguye ophethe iMDC kababuyele kuma structures ka 2014. Kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi bandla lezano PF uma ngabe bemelwe eParliamente linani elithile ngokomthetho wezi baba. Ngakho kakuhlangana imali evele eParliamente lama structures ka 2014 kuzamele kucace ukuthi imali yakanjani bona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama. Yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangana. Kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi kuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela. Ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhetha uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyikuthi ngamaqembu ahlukahlukene. Okwakhathesi hayi kakuvumi kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumende.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Studio 7, Nesakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live talk lamhlanje sikhuluma sikhangela ukusabalala kwegciwane leCoronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbo lesihlobo, ngenxa yegciwane leCoronavirus asenelisi ukulinganiswa ukuba nalingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa uSthandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zemandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangele njalo ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhangelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ebo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelelwe imali. Sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule isikolo amateacher lathi siza kwengezelela imali. Ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangena umkhuhlane we-COVID-19. 52 children phambi kwakhe, 45 phambi kwakhe. Uzuthi unesi ungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula. Uteacher vele uku-risk okunye okumangalisa. So sikhangela uhulumende ahlaqalisa amalungiselelo considering i-plight yama-teachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangele sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakontinua kunje kuconsider amanesi wodwa ophiwe imali amanesi ama-teachers engaphiwa ngakho kuzahlupha. Sesinanzelela ukuthi COVID-19 le vele is sort of airborne, iyaspreadeka nje lula. Abantwana bayathelelana, lo mbalisi uyathelelwa, akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi ukurisky la uzagula.
Isakhamuzi sekezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance. Encane sizwa ngapha ku Ministry of Education kubabalisi lababalisikazi labo headmaster. So ukuthi kuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kule banga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit at home, lokho kwakuthiwa yi-strike, sebeyekela umsebenzi. Hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangise ananzelele ukuthi kulohlupho lapho olukhona olungafika ezikolweni. Abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi ufundise umntwana olomkhuhlane mbongela mkhuhlane. So akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sibe sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlangene njalo kulale COVID-19. Singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina be-tested positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule floor le umqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla. Nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela i-COVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayihlula into ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathawni nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezile mithi efana namasepa okugeza izandla eyogeza imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona. Wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenze umuthi ofana lesepa yena leyo kodwa ongalimazi emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbe utheleka emakhaleni ukuze siqedele i-corona phakathi kwemizimba yethu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyelethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya. Ngakho-ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengo ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe kuWhatsApp. Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kulabantu abangamatshumi amathathu lane abalegcikwane le-COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uzulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa amakhulu amahlano amadola. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uNoel Kaseke uthi ukuziphatha kuqakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKaseke ngumsekeli womqeqeshi kwiqembu le-DPR Hessen Sports Cultural Club nase-United Arab Emirates uthi ukuzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni wenguqu.
Ngiyalikhuthaza abafana abakathesi abasakhulayo labalasa isifiso sokuthi bedlale ibhola. Kumele ube ne-discipline lokuzinikela ngoba uma ungelakho lokho kubili, hayi, awusoze wakwanisa ukuphumelela. Awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
UKaseke ukhulele kwiqembu le-Highlanders idlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqeshwa khona ngu-Alibaba Dube. Ngemva kwalokho uqale ukudlala kwiqembu elikhulu le-Highlanders lapho asebenze khona labaqeqeshi ababalisa uRaman Gumbu nasebadlula emhlabeni abathi uBenjamin Moyo, uWillard Khumalo kanye no-Eddie May. UKaseke uthi bonke abaqeqeshi laba kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela njalo imfundiso yabo yenze waze wadlala nasemazweni. Uye wadlala emazweni abalisayo Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. UKaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembeko okuqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo sewukhulile, bantu bakumthakazi, lihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi lihlale nemuli. Lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza, siyakwasatholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemulo, kuxoxwe i-after meet le madoda lesiphiweyo uNkulunkulu yokuthi sikhangele impilo zethu.
UKaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlalaphansi. Phambilini kwaba ngumsekeli kamqeqeshi kuqembu alisebenzela kathesi kwaba ngumsekeli kamqeqeshi kuqembu le-Alhamria. Ngimele iStudio 7 ngokubulawayo uJoseph Njanji.
Kitty was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
was a Friday, namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Sami Express. Leli qembu lisanda kwethula idlakade lalo lakuqala elilesihloko esithi Umalayitsha. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lelu daba.
Lo que pongo de tener la gente y me presté en alma ya que hay que escuchar esta cosa de alma.
Iqembu leli likhokelwa insizwa edabuka ePlumtree uMadam Simanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu kumsimanga echasisa ngembali yakhe.
Kito kumculo ngiqale kudala mpela ngumuntu vele odlala eQatar kakhulu odlala isigingi. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Kwathi manje ngalolo unyaka esigiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemthato obenza nabalemicimbi nje siyakwenza konke lokho.
Indlala leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola. Ni ongakutsho kubalandeli Msimanga.
abangathengi amafongfong lokho okuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile lima siyiripota siripota ngemali ephezulu kakhulu.
Tenga idlala telenu balithola njani
oyabefuna mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusconnecta ku 0612659640 mawufuna ya WhatsApp mawufuna ufone uyalithola ke CD
lekhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamu express ngale eka Malaija ethi maphokothela
isikhathi singasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singakaligqibi uhlelo lwalamhlanje kodwa esikhangelelo esilazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathobamunemunye 9 omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa i-High Court yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Kuwoza Friday lamhlanje besihamba leqembu elicula umdumo werumba elisiqathulayo elizibiza ngokuthi yi-Sam Express. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi libe lempela sonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.